Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14/10/2021 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Chenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa neCOVID-19 nezuro, asi vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Sangano reHarare Residents Trust rinoti riri kushishikana nedanho rehurumende rekuputsawo dzimba dzevakavaka zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri churu chine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 1632, asi vanhu zana nevanomwe 107 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine zana rine makumi mana nevanomwe 693,147. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane gumi nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe 413,911. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi maviri nemumwe 621. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi mana nevapfumbamwe 249 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri nemumwe 201 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nevanomwe 147 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevashanu 39,959. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine vana 37,004. Zvichakadaro, zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19, hurumende yadzikazve mitemo yokurambidza vanhu kufamba-famba uye kuungana. Kutanga nhasi muvhuro, hurumende yarambidza kuungana kunze kwevanhu vari kuchengeta vafi. Muchato nemitambo zvave kurambidzwa zvakare. Mahofisi ose anzi ashandise vanhu vasingapfuuri zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Mabhawa nenzvimbo dzekutandarira dzanzi dzicharamba dzakambovharwa. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina kuti vatiudze zviri kuitika nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe.
From my news reports atiri kuona it seems like my numbers are akwira compared to last year. Some estimates are saying we are seeing 5 times the numbers that we saw same time last year, and it seems like some regions like Vanakwekwe they have seen higher numbers. So it seems like Panama efforts to try to curtail the spread of COVID-19. That's what I can say in a nutshell. Mr. Wandende, the virus, you know, we know how it spread in a respiratory route. So whenever people come together, Panama infection, it means the virus is going to spread. So what is happening is that, so that means that the virus is in the same chance or even higher because of my resistant variants. It would be spread until enough people are vaccinated in Zimbabwe.
Asi zvanga zvitwa nehurumende kusvika pari zvino zvanga zvakanaka hazvo zvichibatsira kuti chirwere ichi chigone kukontroleka.
Inoona chiri a little bit mystifying ndechekuti I think we have been up and down like in the past 2 weeks akaona maclouds aripo like and other gatherings that the government was commissioning. So what is happening is that as long as the pasina vanhu vakakwana vati vabayiwa nhomba kuti tive neyatinoti herd immunity, machances ekuti virus is spread whenever people come together, whether pama funerals, whether pama political gatherings, whether kuma church. Zvandingataura Mr. Wandende ndezvekuti manumbers anokwira as long as vanhu vari kusangana kana kumakereke kana kumandufu kana kuma political gathering kana ma sports events. Nenyaya yekuti as long as pane vanhu vakawanda vane chirwere checovid-19, vanhu vava pasina herd immunity yaya tagara tichitaura, it means that whether it's this month June, whether it's in May or January this year, risk yekuti vanhu vabatire chirwere checovid-19 inenge yangoda kufanana. If anything, nenyaya yema variants anenge ari more resistant ari kuspreada faster, like yekuindia, yekusouth Africa, Britain, it means that chirwere chinokwanisa kutopararira more. Now what I think is important is kuti magatherings and so forth, ma measures ari kuitwa nehurumende anofanira kunge ari closely tied in terms of ma numbers on the ground, which should be informed by surveillance, with surveillance, because as we know, vanhu vakawanda vanenge vane chirwere but vasina ma symptoms. So without any kind of serious surveillance, we don't know how bad it is in the community. So number two, also nyaya yekuti vanhu vabayiwa nhomba iri effective vangani, that will determine when my measures should be less restrictive.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare ne Studio 7. Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vanoti vari kushushikana nedanho rehurumende rekuti ikapedza kubisa vanhu vanonzi vari kutengesera zvisiri pamutemo mumigwagwa, vanenge voputsa dzimba dzevakavakavo zvisiri pamutemo. Mashoko kuvatori venhau uye kuStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakapoteredza vatafadzwa muguti. Vakatenda kuti vose vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kana zvimwe zvivakwa zvichapwanywa. Dare repamusoro rakambopa vanotengesa mumigwagwa mukana wechifema, sezvo rakati hurumende nemakanzura vambomira kupwanya zvinhu. Vachitura mutongo wavo svondorapera, mutongi wedare repamusoro amai Edith Mushore vakati makanzura aya nehurumende havana kutevedzera mutemo weRegional and Town Planning Act, uyo unovasungira kuti vatange vaenda kumatare kunopiwa mvumo vasati vatanga kupwanya zvinhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Sesangano reHarare Residents Trust, tine gwaro rataona riri kuratidza sekuti rabva kuhofisi yaProvincial Development Coordinator watafadzwa muguti. Gwaro iri riri kuratidza kuti kunyangwe kanzuru nehurumende wakapedza kupwanya zvinhu zvakawakwa mumasaidhi memigwagwa mukati meHarare Metropolitan Province, wachaenderera mberi wachiita murambachina uyu, wachipwanya Matakshops akawakwa zviri kunze kwemutemo, wachipwanya zvakare dzimba dzakawakwa zviri kunze kwemutemo, wachipwanya zvakare kunyangwe nema walls akaiswa padzimba dzevanhu anozikanwa kuti majurao.
Sesangano muri kuti kudii nedanho iri?
Isusu sesangano tinofunga kuti hurumende dai yanyatsoita chinhu chimwe chete panguva, ikakwanisa kuchenesa migwagwa yedu, wachiedza kugadzirisa kuti vanhu vateedzere mutemo, vanhu vaite zvinhu zviri maringe neconstitution, maringe nemutemo weregional town and country planning act, roads act uye urban councils act. Zvichabatsira kuita kuti motokari dzifambe zvakanaka uye kuti pasawe nemamwe matambudziko anosanganikwa nawo tichitarisa pamitemo. Asi kana woenda kudzimba, uku kudzimba kunoda kunge hurumende ichiwe nenguva yekuti itedzere zvakanyanyisa mutemo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Kuitira kuti vanhu vanga vachiita mabhizinesi avo wagonewo kuwana zvawangaite wabve zviri pamutemo, ngekuti vamwe vazhinji vane mapepa avakatopiwa nevashandi vekanzuru anovaratidza kuti zvakaitwa zviri pamutemo, asi kunyangwe zvanga zviri zvehuori. Saka tinotarisira kuti hurumende inofanirwa kuti kana yapedza zvekuchenesa migwagwa yedu, yaita kuti vanhu vari kuita mabhizinesi avo mumaroad intersections, mumasitiwi memigwagwa wabviswa, government haifanirwa kuperera ipapo. Inofanirwa kurongera makaseos nevamwe vari kuita izvozvo kuti waregistwe zviri pamutemo, wapiwewo nzvimbo dzekushandira, dzinoiswawo zvimbuzi, dzinoiswawo tamaki yekuti wagone kushandira zvakanaka, panoiswawo mashedzi nemastorehouses ezvinhu zvavo, kanzuru yoweyaridzi wezvinhu izvozvo.
Misika yakadai ingavakirwe kupi chaizvo vashumba?
Zvinofanirwa kuitwa nechekunze kwedhorobha, kunze kunoshandira wazhinji, kunze kwedzimba, kuitira kuti vanhu vanenge vachida kuenda kunoona dzimotokari vanokwanisa kufambawo chinhambwe kubuda mudhorobha vasingakanganisi mafambiro emota. Saka isusu tiri kukurudzira kuti hurumende, tichitarisa tsamba yavamuguti, ngaimbomire nyaya yekuedza kudzabvurana nevanhu, ngekuti vanhu vazhinji vamwe vari kutoraramira imomo mumashakes. Asi tiri kuti kunyangwe zvakadaro, hurumende inofanirwa kuwe nehwaro wekuti vanhu vanodzidziswa, vanhu vachitsanangurirwa, vanhu vachiona kuti hurumende iri kuda kugadzirisa zvinhu, asi iri kutedzerawo zvakare mutemo.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvikwata zvezvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kuti vabva kure vose vasina magwaro okugara munyika iyi vave vabuda muSouth Africa musi wa16 Chikumi kana kuti June usati wasvika. Vanhu ava vari kuti kuswera mangwana chitatu vachabisa zvechisimba vabva kure vasina magwaro ekugara muSouth Africa vachivhara mabhizinisi evanhu ava zvechisimba. Zuva raJune 16 izuva rinokosheswa muSouth Africa sezvo riri zuva rekurangarira vana vechikoro vakaurawa muSoweto mugore ra1976. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti rakumbira masangano eSADC neAfrican Union pamwe chete nehurumende yeSouth Africa kuti vaedze kuita zvese zvavanogona kumisa zvirongwa izvi, richiti sezvo pane mamwe masangano ari kurongawo kumisa vanhu ava, panogona kuita mhirizhonga yakaipisisa pakafa vanhu vazhinji. Mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vade wa mavinga vauza Studio 7 kuti zvino netsa sangano ravo sezvo hurumende ye South Africa isina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi. Tina kukwanisa kunzwa kubva kubazi re South Africa rinoona nezvomukati menyika asi tabata vamavinga.
Zviri ku South Africa zvakaoma zvinokunda ngoma kurira. Kune mapoka akasiyana evanozviti vagari zvizvarwa zvemu South Africa vari kuronga kuti musi wa 16 June vanofanira kuti vaungane ku Deep Kloof kuSoweto vachiita misangano yekukurudzira kuti mabvakure ese vanogara muSouth Africa vadzingwe nechisimba kana kupondwa kana vachinge vasina kubva muSouth Africa. Zvakarewo tiri kunzwa kuti kune mamwe mapoka ari kuti ngatiunganewo tirambe zvachose rusaro raganda rwakadai, tiratidzirewo murunyararo tichiti chengetedzai kodzero dzemunhu wese ari muSouth Africa kusanganisira mabvakure. Asi izvozvo zvinogona kuzokonzera kuti panyanye kuita mhirizhonga nekuti kazhinji zhinji mapurisa anenge akapeta maoko. Hurumende yeSouth Africa haina chayati yataura yakangoti mwii zvayo sekuti hakuna chiri kuitika. Asi tinoziva kuti zviri kurongwa izvi zvichakonzera njodzi nemhirizhonga.
Imi semasangano anorira kodzero dzevanhu, chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi?
Isuwo semasangano anorira kodzero dzevanhu tichiona izvi tiri kuchema kusangano reSADC nesangano reAfrican Union nenyika dzese dzeAfrica dzine mizinda yevamiririri muSouth Africa kusanganisira vana Zimbabwe, Nigeria, Kenya, Tanzania, Mozambique, Zambia, Angola kuti ngavataure nenyika yeSouth Africa kuti zvizvarwa zvenyika dzavo zvichengetedzwe muSouth Africa. Mapurisa aite basa sebasa arambidze nhunzva tunzva nenharadada idzi kuti dziite madiro adzo pamhirizhonga dzichidzinga vanhu zvisiri pamutemo. Nekuti kana iri nyaya yekuchengetedza mutemo yekuona kuti mapepa ekuva muSouth Africa akanaka here kana kuti kwete, haisi nyaya yemunhuwo zvake, inyaya inenge iri mumaoko emapurisa nemuzinda weinonzi Home Affairs Department. Ndo vanofanira kunge vachitaurira vanhu kuti aiwa iwe mapepa ako akanaka kana kuti kwete. Hazvifaniri kusiyirwa vanhu kuti vangoti ivo hatichadi kuona vabva kure, nekuti South Africa ine mitemo asi mitemo iyoyi haisi kuchengetedzwa.
Munoti kuhurumende yeSouth Africa,
nyika yeSouth Africa, vakuru veSouth Africa ngavamire chaizvo chaizvo kuchengetedza upenyu hwevanhu. Mapurisa anzi ngaaite basa ravo, kwete kurega vanhu vachikonzera mhirizhonga zvisina tsarukano zvisiri pamutemo.
Masangano ari kuda kupikisa zvemhirizhonga iri kurongwa iyi ndeapi?
Masangano ari kuda kupikisa zviri kuitwa zvemhirizhonga yakanangana nemabvakure vari muSouth Africa masangano evashandi, matrade unions, zvakarewo masangano anomirira vanobva kunze kwenyika nevashandi nevapoteri vari kuti aiwa hatingangopeti maoko tichiona mhirizhonga ichirongwa ichizoitwa. Saka tinoda kuti tiitewo kuratidzira kwedu murunyararo kwekuti kodzero dzevapoteri, kodzero dzevabvakure dziremekedzwe muSouth Africa. Ndo urongwa huripo. Tinovimba kuti hurumende yeSouth Africa nemapurisa emuSouth Africa vachange varipo kuchengetedza runyararo nekuona kuti hakuna mhirizhonga inoitwa, uyezve hakuna kudzingwa kunoitwa vanhu zviri kunze kwemutemo kunyangwe vari vabva kure mukati meSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavinga vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kuronzeko rinoti zvichitevera kukwira kuri kuita mhosva dzekurwisana nekubiwa kwezvinhu, mapurisa kuLupane arabidza kwemwedzi mitatu kuti vanhu vafambe nezvombo zvinokuvadza zvakaita semapanga, mabemba, rekeni, matemo, mapfumo, tsvimbo nezvimwe zvinokuvadza. Svondo rapera, mapurisa munzvimbo yeHwange kuMatabeleland North neBulawayo vakarambidza kuti vanhu vafambe nezvombo izvi vachiti kuurawa kwevanhu, kuba nekurohwa kwevanhu zvave kunyanyisa. Zimlive.com inoti sangano reZimbabwe Miners Federation ravhotera muzvare Henrietta Rushwaya kuti atungamire sangano iri kwemamwe makore mashanu ari kuuya. Muzvare Rushwaya akamirira kutongwa nemhosva yaari kupomerwa yekuedza kubudisa munyika zvisiri pamutemo goridhe rinorema makeiji matanhatu. Yayo nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makasimba here? Aiwa, ndiri mupenyu, ndiri zvangu mavedzenge, ndiri pajozi apo ari kuNational Army akaenda zvipa recruitment yakaita izvi zvinamanja pa chirinetsa ndechekuti handisi kuti zvidare zvaibvira ka ndanga ndichikumbirisa kuti mumboti po Minister of Defense vandiopa muchingura nditi ambouya wapo vambotaurawo kuti tiri kuzwa kuti ndakatoziva meseji nezuro kuti mwana nemwana anga ubereki hanzi chipewo $30 chichimbogadzira zvinhu for 3 weeks zvina zvinaume hakuna chikafu chichimbonya kuitika kwekweya corruptioni chii ndo basa rofana kutoka nekomishina zve hanzi vana matanda moyo chiyameno ndo basa ranofana kuita hedi kwozoti chechipiri pane matare emuzimbabwe aya matare emuzimbabwe anondinetsa inei muriona pana nyaya ya chief justice vamalaba vamalaba pakanopikisiwa zvakabva zvanzi mutongo waiswa bhasaisa kwamalaba ndaende pai ngava nderi pabasa oraiti vanhu vari kupazura dzimba ava handi vakanoenda kwai kuti zvevakanopikisa wai mutemo usina kuteedzerwa but ozonzi hanzi nyaya ichazoinzwa nemusi wechina vanhu vachipazura vachigara kupi wai vanhu vezanupf muchikepu chamatare muchidaro andapa murungosasisa nekuti muri kuziva kuti vagaro mutaura havambofa kakudai izvi vanhu ndive mdc alliance musadaro musadaro
makadii taitofunga pane nyaya yevanhu avo vari kupanyirwa zvinhu zvavo government yaifanira kutanga yapa vanhu mastendi yekuti vavake voita sei vanopoka bo zvinonetsa ndechekuti zvakafanira kuno kusouth africa vanhu vanenge vachitopuwa mastendi aimba dzakavakwa kanyi but kuzimbabwe ndokutichitpaizvokutitraketeka havasokwanisa kutipa saka tingadarosagana nambozi hakuna sosof income inokwanisa kutisuetishandi saka ngavaitawo zvekuti zvinhu zvete sei zvirerukire vana vezimbabwe kwatokuda kuita utsinyinyi especially muharare wangu nongoita kuta utsinyinyi yekuti vanenge vachiziva kuti vanhu vemuharare vakavhotera mdc alliance saka vanenge vachida kuvaitira utsinyinyi kuti vatipana kuziva maelections apo vazoona chekutaura kuti hanu handii makaona kuti makanzuro enyaira hanuva nemdc yakakupfanyirai zvamaishandisa saka vhoterai zvanu munogara zvakanaka
makadikwa apo vestudio 7 nevateereri vese vestudio 7 chokwadi here munangagwa vatosindurira kusada kuwedzera maticha pei iye zvino muzimbabwe hamusisina dzidzo chokwadi here vana vatomadununa vachatoziva zvokuita dzidzo muzimbabwe hamusisina amunangagwa kuwedzera masoja nemapurisa pei muchitadza kuwedzera maticha anoita kuti vana vave neruzivo here muzimbabwe kana ndimi wedwe ndo zvamunotoona kuti hurumende yaamugabe yaive iri nani amugabe dai vakatomhanya mhanya kudhara vanhu vakatowedzerwa mapeino vana vachitenda kuchikoro amunangagwa nemwoyo wavo regai vanzi ndiwo vakaita gukura hundi kuBulawayo ichokwadi nekuti mwoyo wavo wakaoma kuwedzera masoja nemapurisa kuti varove vanhu vari kuzviitira mabasa avo nekupwanya dzimba nekupwanya zvinhu zvevanhu muchitungwiza umo muzimbabwe kuti vanhu vadye nhoko dzezvironda mwari vave nema munangagwa
makadii pastudio 7 ndinorwadziwa zvikuru nezvinoitwa nehurumende yezimbabwe wai hurumende yezimbabwe ichida kungogara ichirwadzisa vanhu pamwe vacho ukazvitarisa ka unoona kuti chokwadi simitaive nani kana chakafira wana wa Zimbabwe chaizo wachenda kuhonda iko sinoto chichaya. Nukuti nyango nguwa ya simizika. Hapa imba hitu kwa zese so uwari so kutu wanu wanu ndo wanu waka pasinga bumiru kwe pozo ti pozo pani. Hatina umbo nzuwa isu sinu sakaita saizo. Pati ne urume ndedi kwa kaiko mrambati ina wanu wakarwa jiso wachipuka nyirwa. Hapa muna mabasa ache kutu wanu wanu shanda. Wondo wachitora utaanji nukuti upane uwari wakaitu. Uwari uri mkafu mendi momo. Wakuru wacho chayo yu waundoa kuita uwari uo. Mwuta apana ume munaneta mkana kuita uwari mzimbabwe. Kana asina pe kutano kwa nisa kumira na apa achita uwari wacho. Inya yanga ni zamuru kunduka yuko sunumari ze COVID. Tifinga tauri iso zuchiti. 15 billion ya kasuwa nzi ya kasakatika yema diamonds ya. Aina kana akambo viraka nzuu ya zumiswa na asinenya. Enda apana kuta akambo viraka ita shungu zekuda kuta awoni. Wamugabewe gafasha wandoa kabunda nyesu 15 billion yoye. Asi yaka tiko tiko na nasa atito sekuti za kafambasi. Do unonzu uoro ukuri uumpa vawe mande pa msoro soro urukitu kwa mgovernment. Pata kuna anu sungwa enda apana anu prosecute. Asi kupuka njira wano so anengu wa waka. Haa, izi sinoro wadza. The same reason zakaita kuti wano asa enda kuhondo. Futi saito enani kada kusitari. Izi zato wesi manji zikuitu kwa hizi. Kuzi saya kuti sino kumane kuita hizi. Kuno kwa nota wala kusouth Africa kuti kama. Kuzi wachi nyo. Awa wano wane usinye kudaya gawasi kuti nerumu ira mazua. Usinye uchasangana na umu kutenu.
Aiwa aiwa tiri kuda kuti kuZimbabwe vanhu vakuru vambozvidzirawo kunyarana maerekeni akafura zvekudhonzerana zvapera ndizvo zvinoita zvimwe nyika zvapera zvekudhonzerana zvekukepichana zvekunyeyana zvekuita sei sei zvapera moumba hurumende yakanaka mofambisa zvinhu zvakanaka zvakafanana nevanhu vanorima imimi muri kuenda kunorima vamwe vari kukamana vari kurovana nguva yamunozodzoka kumunda maendesana kuchipatara vayave achikapu tiri kuenda pamunozotanga kurima avo vari kukohwa saka zvakafanana naizvozvo zvatiri kuita munyika medu miyamiya ngatisunure ngatisiyane zvekukepichana zvekuvengana zvekutukana ngatisiye
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasvika muBrussels nezuro kumusangano weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Biden vakasimuka kubva kuBritain nezuro mushure memusangano wenyika dzeG7 idzo dzakaita zvisungo zvinosanganisira kubvumirana kwenyika idzi kupa dzimwe nyika bhiriyoni remishonga yenhomba yeCOVID-19 kutongesa China nemhosva dzekutyora kodzero dzevanhu nezvimwe. Biden vanoti vanoda kugadzirisa ushamwari hweAmerica nemadzisawira adzo. Mushure memusangano weNATO muBrussels, vaBiden vachaenda kuGeneva kwavachanoita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuswera mangwana nechitatu. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti hapana munhu akafa neCOVID-19 nezuro, asi vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Sangano reHarare Residents Trust rinoti riri kushushikana nedanho rehurumende rekuputsa dzimba dzevakavaka zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.